This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 11, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinowirirana nematauriro avaita kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe zvidzidziswe. Tikatarisa tinoona kuti ZANU-PF yange ichivanda ichiita zvehwande-hwande nenyaya yekuti havari kutadza kudzidziswa paikonomi vachingoti masankisheni.
Zambia yokumbira Britain kuti ibvise zvirango zvainoti yakatemera Zimbabwe.
Zvine dambudziko nekuti hazvizivikanwi kuti vari kutarisa izvi vari kutarisa zvipi zvachona. Zvekuti tikada kutarisa mamiriro ezveupfumi hapana patingati zvinhu zviri kuita zviri nani.
Zimbabwe inonzi yave kuita zviri nani panyika dzinonzi hadzina kugatsikana.
Vara nhasi Jonga, tanga tichicherechedza International AIDS Candlelight Memorial. Kanova iko kechi 31 richicherechedzwa zuva irori, dzimwe nyika dzakatoricherechedza mukwana.
Sangano reNational AIDS Council robatana nemanga masangano mukucherechedza zuva International AIDS Memorial Day.
Gurukota runa nezveupfumi kuZambia, amai Alexandra Chikwanda, nasi vakumbira Britain kuti ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe neBritain. Vaita chikumbiro ichi kugurukota rinoona nezvebudiriro muBritain vaJustin Greening pamusangano wavaita muLusaka nhasi. Amai Chikwanda vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisawo dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica. Vati matambudziko eZimbabwe ari kugumawo asvika munyika yavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava.
Tinowirirana nematauriro avaita kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe zvidzidziswe. Tikatarisa tinoona kuti ZANU-PF yange ichivanda ichiita zvehwande-hwande nenyaya yekuti havari kutadza kudzidziswa paikonomi vachingoti masankisheni. Saka masankisheni dzovo akadzidziswa. Tochinyatso kuona kuti ZANU-PF icharamba here inoita muhwande-hwande vachingonyepa vachifanda masankisheni ndovaita kuti tadze kudzidziswa sehurumende.
Ko idzo nyika dzacho dzekunzeka dziri kuti zvirango izvakatemerwa Zimbabwe nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu, pane zvachinja here?
Ipapopa zvirango izvi zvakatemerwa, tinoziva kuti pakaita kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi ngatisakanganwa kuti pakaita hurumende yemubatanidzwa yanga ine ZANU-PF nemaMDC maviri vakawirirana kuenda kusarudzo, pakasarudzwa hurumende ende hurumende yakasodzanya iri hurumende yeZANU-PF. Saka isu kuti zvirango zveupfumi izvi hazvichabatsiri kuti zvirambe zviripo, nekuti pave nehurumende yakasarudzwa paitwa maelections. Maelections anga awirirana nemapato ese anga ari muhurumende. Saka ZANU-PF iko zvino izvi inoramba ichingovanda ichingoti masankisheni, masankisheni. Ngaambobvisa tione, tione kuti vacharamba here vachingoreta muhwande-hwande nezvirango zveupfumi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zimbabwe inonzi yave nani panyika dzepasi rose dzisina kunyatsogadzikana pachirongwa chinoitwa nesangano reFund for Peace rinonzi Fragile States Index, raimbozivikanwawo nekuti Failed State Index. Sangano iri rinenge richitarisa mamiriro akaita zvino munyika zana nemakumi manomwe nemasere.
Asi muAfrica ndimo munonzi mune nyika dzakawanda dzisina kugadzikana kunyanya nyika dzakaita seDRC, Congo, Sudan, Somalia neChad. Zimbabwe yaimbenge iri pamusoro asi zvino zvinonzi zviri kuita zviri nani. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga.
Zvine dambudziko nekuti hazvizivikanwi kuti vari kutarisa izvi vari kutarisa zvipi zvachona. Nekuti tikada kutarisa mamiriro ezveupfumi hapana patingati zvinhu zviri kuita zviri nani. Tingatoti zvichida hazvo kana vakati sarudzo dzakaitwa dzine mhirizhonga shoma. Kuda izvozvo kana zvizvo zvavaitarisa ndizvo zvega zvatingati zviri nani.
Zimbabwe iri pakatiwo penyika dzimwe dzakaita sana Cote d'Ivoire, DRC, Sierra Leone nana Burkina Faso. Munoti kudii nechikwata ichi?
Chikwata chisingafadzi zvachose kuti nyika yakaita seZimbabwe isina hondo iwanikwe iri pakati penyika dzakadero. Saka tinokurudzira nyika yeZimbabwe kuti itore matano akadzama ekuenda mberi kuti ibude muchikwata chakaoma kudai ichi.
Muri kuti Zimbabwe inofanira kuti itore matano. Ndezvipi semaonero enyu zvinoda kuti zviitwe kuti Zimbabwe igadzikane?
Chikuru-kuru chinofanira kuitwa kuongorora kuti nyaya dzemitemo bumbiro idzva renyika riripo razadziswa, uyezve kuti panoparwa mhosva kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakawanda kuri kuitwa munyika kubva kunguva dzakare dzegukura hundi kusvika pari nhasi. Nyaya idzodzo ngadziwane kutongwa kwakanaka kuti vanhu vari kushungurudzwa vawane kuzororo mukati mehana dzavo. Zvese izvi zvikaitwa tingawana kuti zvinoparonga vane mucherechedzo kuti Zimbabwe yava padanho riri nani panyaya dzezvematongerwo enyika nemitemo pasi rose.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vari parunare muSouth Africa.
Ine ndini Marvelous Muhlanganya huye pachirongwa chedu chemadzimai mangwana. Musakanganwe kuteerera apo tichange tiine hurukuro naMuzvare.
Yedza gadzirai vanova vari muUnited States of America kwegore rimwe chete. Teererai mangwana pachirongwa chedu chemadzimai apo ndichange ndichitaura nemagariro andakaita muno muAmerica zvandiri kusangana nazvo uye kurudziro yangu yemadzimai ari kumusha kuZimbabwe.
Musakanganwe madzimai kuteerera chirongwa chemadzimai. Chirongwa ichi ndechenyu. Ngatisanganei mangwana.
Nengo dzesangano reNational AIDS Council dzakabatana nemamwe masangano anosanganisira reZimbabwe National Network of People Living with HIV kana kuti ZNNP+. Vabatana neveruzhinji vakafora migwagwa yemuHarare nhasi pamwe nekubatidza makenduru vachicherechedza zuva rekushaya kwevanhu neAIDS reInternational AIDS Candlelight Memorial. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa31 Chivabvu pasi rose, asi Zimbabwe yakanonoka zvayo kuricherechedza nekuda kwezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana. Tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council amai Tadiwa Pfupa kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Zuva ranhasi jonga tangachicherechedza International AIDS Candlelight Memorial kanova iko kechi 31 richicherechedzwa zuva irori. Dzimwe nyika dzakatoricherechedza musi wa31 May, asi senyika yeZimbabwe tati nezvimwe zvazvakatibata zvazvatisadzisa kuti batane nevamwe musi wa31 May. Saka tazoriita pazuva ranhasi, tatanga nekumacha mudhorobha reHarare, tatenderera mudhorobha reHarare tadzoka patown house panova paitwa nhaurirano pachitaurwa maspeech nevese vanobata nezveHIV neAIDS mune ino nyika. Tikabva ipapo tikazobatidza mwenje vanhu vachicherechedza hama dzavo dzakatisiya nekuda kwedenda reHIV neAIDS. Vanhu vanga vachinyora mazita, tine jira hombe rakaiswa pasi vanhu vachinyora mazita ehama dzavo dzavanoda kutondera pazuva ranhasi.
Ndevanaani vanoremekedzwa vanga varipo uye vanhu vabudawo zvakadii?
Tichitarisa kuti kunze kuri kuti tonhorei zuva ranhasi ndingati vanhu vabuda zvakanyanya. Zviri kuratidzwa kuti shoko riri kusvika muvanhu uye nyaya yeHIV neAIDS inyaya iri kutaurika zvakanyanya mukati mevanhu veZimbabwe. Tanga tina vaMichael Batos mukuru veUNAIDS mune ino nyika, tinezve vanga vakamirira
Minister of Health and Child Care, wanoa Dr. Murungu. Tangatinewe Zimbabwe National Network for People Living with HIV and AIDS. Ne ukuru ukuru wavaku National AIDS Council. Wema Church. Ne wamu wakango siyana siyana.
Muchitarisa kukosha kwe zuwairi. Raka kosha rakadi kuwanawe Zimbabwe.
Zwairi ningati laka kosha, shakanyanya, nekuti, tukutatua kuti. Pane wakati siya kuda, wakabatua ne denda irori. Kusatukwa wane mishonga, inenge ma ARS, ya rukuru wane wamwe parishi ino. Uye, kana patuno bati za mwenje, paya, tukieza kuonesa nika ino iku. Ae wanu wabwa mkusema, nekutaru za wane. Nekuda kwe kuti wane utachona we HIV.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano wa National AIDS Council amai Tadiwa Pfupa vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire nasi vambosendeka parutivi mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights richiti richikwikwidza kuwedzerwa kwakaitwa mari dzinobhadharwa pamatoll gates nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu. ZLHR inoti zinara haifanire kubhadharisa vanhu mari dzakawedzerwa idzi nekuti kutyora bumbiro remitemo. Asi zinara ichimirirwa negweta rayo vafarai mutamangira inoti hapana chakaipa pakubhadharisa vanhu mari idzi. Kuti tinzwe zvizhinji mutungamiri komwe Studio 7 abata rimwe gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLouis Uriri.
Nyaya inzwi kwa mudarire High Court navamutongi vamafusire. Avari zeva judgment yao wakati vachazo nge vachitizirisa kuti vanenge wakura nyaya isei musono rinotevera. Asi nyanga iripangari kuti tangatichiti isu kukwidzwa kwema toll fees hakusi pamutemo nekuda kwezvikonzero zvakati CNA. Chekutanga chiri chekuti statutory instrument yakashandiswa kukwidza matoll fees aya inoti iyo yakaitwa pasi pemutemo unonzi Road Motor Transportation Act Section 6. Zvino Road Motor Transportation Act haipe minister awe transport masimba iyayo ekuti anga achiita izvozvo, uye matoll fees anokolektwa pasi pemutemo unonzi Toll Roads Act. Saka nekuda kwekutiwo vanoti vakazviita pasi peRoad Transportation Act, tinoona kuti vakashandisa masimba avasina pasi pemutemo uyoyo. Kunyango dai vanotanga vane masimba iyayo, though they have had kuti vaunze statutory instrument yacho pamberi peparliamentary legal committee, zvinosungirwa kuti vaite nebumbiro remutemo zvavasina kunge vakaita. Tichizoonawo zvakare kuti pane bumbiro redu idzva remutemo rinotipa maright to administrative justice, pamwe chete neadministrative justice act, zvatinoti zvazvina kutevedzerwa pakuunza mutemo uyo wakashandiswa kukwidza maroad fees. Chizokonzera kuti matoll fees yayo ange ari zvinonzi pachirungu arbitrary.
Saka izvi zvinorevaka kuti matoll fees acho atokwira.
Matoll fees anga akwidzwa kare kubva pakati peusiku musi wa10 July, zvichireva kuti tichipinda muna 11 July vanga vakwidza kare mutengo, zvekuti patazopinda mudare matoll fees anga akatokwira kare. Asi taudza vamutongi kuti pasecond yega yega inopfuura vachidaro vari kuita zvisiri pamutemo, naizvozvo dare rinosungirwa kuti rinyise zviri kuitwa zvisiri pamutemo.
Avo vangwari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLouis Uriri vari parunare muHarare nantungamiri komo weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Yashika nguwe ule timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vatungamiri vehurumende yePalestine vanoti vanhu vanodarika zana vafa mukurwisana kwamuka pakati penyika iyi neIsrael. Mauto emuIsrael ari kubhomba muGaza mune chikwata cheHamas, ukuwo chikwata ichi chichikanda zvombo kuIsrael. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu muUnited Nations, amai Navi Pillay, vakurudzira mativi ose kuti amire nyaya yekurwisana.
Ukraine inoti chikwata chakapandukira hurumende yenyika iyi chichitsigirwa neRussia chakanda chombo chauraya mauto ayo gumi nevapfumbamwe. Chombo ichi chinonzi chakandwa mumusha weZelenoy Pila pedyo nemugano neRussia.
Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muGermany vaFrank Walter Steinmeier vanoti vachasimudza nyaya iri kupomerwa America yekusora vatungamiri venyika yeGermany pamusangano wavari kuita muLondon negurukota rinoona nezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry. Musangano uyu uri kuitirwa muLondon nhasi. Izvi zvinotevera kudzingwa kwevamwe vashandi vekumuzinda weAmerica muGermany vachipomerwa mhosva yekusora. Mutungamiri webato remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vari kuomesa musoro kuti zvinhu zvichinje munyika. Dr. Makoni vakambovawo gurukota rinoona nezveupfumi. Mashoko avo anouyawo apo mutauriri webato reMDC Renewal Team vaJacob Mafume vatiwo vaMugabe vakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekudaro anofanira kusiya basa. Tabata Dr. Makoni kuti tinzwe maonero avo nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Mudzi wematambudziko edu uri muhurumende isina chido chekugadzirisa zviri kunesa vanhu veZimbabwe. Hurumende inoda kufadza vanhu nekuita tunhu tunopa mubayiro pakare pakare vasingazive kuti chinonaka chinodhura. Kana tichida kugadzirisa zvakasata munyika yedu zvinofanirwa kuva zvinhu zvinombotirwadza. Mirau yakatarwa nehurumende. Gara rekugadzirisa upfumi hwenyika rakatarwa. Kune mazita akasiyana siyana emagwaro akaburitswa nehurumende ane chisungo chimwe chete chekuti batai upfumi hwenyika munzira inopa chivimbo kune avo vanoda kudyara mari dzavo muupfumi ihwohwo. Vanga vezvizvarwa zveZimbabwe ndinoziva kuti variko vakawanda vari kuda kudyara mari dzavo munyika muno. Nyange vekunze kana vasina chivimbo chekuti vakadyara mari yavo pavanoidira mangana vanoiwana, chainobereka chinowanikwa navo, havambofa vakaidyara. Kana muchibata vanhu vane muzvina bhizinesi semhandu sevavengi, havaigoni kuita mabasa avo zvakanaka. Nyange ivo vashandi mukavapa zvokuriengedzera sevana vadiki kuti hechi chiuti hechi chiuti nemuri kuvapa dombo, havafari nazvo. Ndo dambudziko guru ratinaro rekuti hurumende yedu inoda kufadza vanhu mupfumi kusina maturo. Ikatara gwara rekugadziridza nyika haina chisungo chekuritevedza. Nhasi mwedzi unouya, gore rinouya, makore mashanu anotevera nendaa yekuti vanoda kufadza vanhu nguva dzese.
Asi imi makambenge muriwo muhurumende umu Dr. Makoni, chii chaizvo chinopa kuti zvisungo zvinenge zvaitwa nehurumende zvisazadzikiswe? Dambudziko riri papi chaizvo?
Dambudziko riri pairi Blessing. Chekutanga riri pamutungamiri wenyika, ndiye anokokera zvikwata zvake kuteedza gwara randiri kutaura iri rekuda kufadza vanhu pasina zviripo. Asi dambudziko riri kune vamwe vanoshandawo navo kuti vanongoti hongu ishe, hongu ishe, vasingatevedze zvinhu zvinokodzera kuitwa munyika vachiteedzera zvokufadza mukuru wavo. Saka matambudziko ari paviri ipapo.
Tochitarisawo zvimwe zviri kuchemwa chemwa nevamwe ndezvekuti vari kuti iwo mapato anopikisa acho haana kunyatsobatana, nekudaro vaMugabe vanoguma havo kavoita madiro aJorjina.
Chokutanga ndinoda kubvumirana nevari kuti mapato anokwikwidza haana kusimba ichokwadi, uye kuti haana kubatana ichokwadi. Asi haingavi ndiyo tsananguro yekuti vaMugabe varege kuita basa ravo, nendaa yekuti vaMugabe pavakaenda kuvanhu veZimbabwe vachiti ndisarudzei, havana kuti ndisarudzei kuti ndigoshandira mapato anondikwikwidza. Vakati ndisarudzei kuti ndigokushandira ini vanhu veZimbabwe. Saka pari zvino havana chavari kuita chekushandira vanhu veZimbabwe. kumeta semapato anokutidza nekusabatana kwawo hongu ndechimwewo chimeto chiri munyika dai tanga tine mapato anokutidza kusanganisa newanguwo musangano wandinotungamira ini dai tanga takasimba tingadai tichipa vanhu vezimbabwe tarisiro yezvimwe zvakasiyana nezvinouya nezanupf asi hatingave ndicho chikonzero chekuti zanupf ipunyuke muchisungo chayakatambira kubva kuvanhu chekuti imi tichakushandirai kuti upenyu hwenyu hunake.
Mukupeta nyaya yedu Dr. Makoni, tiri kunzwawo zvakare mazuva ano pane nyaya iri kungotaurwa taurwa iye Grand Coalition, murimowo here uye munotiwo kudii nenyaya yekubatanidza mapato anopikisa?
Ipfungwa yandinotsigira chaizvo. Handingadi kuita sekunoti ndini muridzi wayo, asi ndinorangarira kuti muna January 2012 ndakapawo zano rekuti ngatibatanei vatungamiri vezimbabwe kwete vari mune zvematongerwo enyika chete asi vari mumapazi eupenyu hwakasiyana siyana, vari mune zvemabhizinesi, vari mune zvechitenderi, vari makazvimirira ega, ngatibatanei nenda yekuti matambudziko atarisana nenyika yedu haagoni kupedzwa nemunhu umwe kana bato rimwe kana chikwata chimwe chete. Zvaakuda kuita mushandira pamwe tese.
Mutungamiri webato remavambo kusiledon Dr. Simba Makoni vari parunare muHarare.
Komiti yeparamende inoona nezvevechidiki nekuendeswa kwoupfumi kuvatema nhasi yashanyira kambani inogadzira mafuta edzimotokari yechisumbanje Ethanol Plant pamwe nenharaunda yechisumbanje. Komiti iyi iyo yanga ichitungamirwa nemumiriri wegokwe nembudziya vajustice mayor vadyajena vezanupf inonzi yazoitawo musangano nevagari pachikoro chechisumbanje kuti inzwewo kubva kwavari pamusoro peukama hwavo nekambani yemafuta iyi. Sangano replatform for youth development trust rinotungamirwa navaclaris madhuku ndiro rimwe remasangano akaronga musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata vekambani yemafuta iyi kuti tinzwe kudivirawo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku pamusoro perwendo rwavo.
Tingati musangano wakuita zvakanaka, vauya vepariamendi vasvika 22 vanga vane majiraiiakutanga vatenderera munharaunda yechisumbanje vachiona minda yevagari vazopetera nemusangano wavazoti vagari vese vasangane kuchikungopera sekutara kwandirita nemudai.
Zvii zvakurukurwa pamusangano uyu?
Tingati vagari vanyatsobudisa pachena kutsutsumwa kwavari kuita nekuda kweukana hwavo neregreen fuels. Vanyatsobuda pachena kuti vagari vese zvavo muzvikamu zvekuti vetiwo vhekereri vatara pachena kutiwo zviripo zvavanga zvataita zvisiri kufamba zvakanaka. Tikativo vechidiki vakwanisawo kunyatsobuda pachena kuti mabasa ari kungonzi ariko mukambani zvechokwadi haasi kuitika zvekugare, uye mabasa vanhu vari kungonzi kana vapinda basa unokwanisa kungodzimba chero vangotira vekambani. Pabuda zvakanaka zvepachena kuti pane veruzhinji vanga vachinzi vanga vakakombanzitwa zvichibuda mapepa anga achifambiswa nevekambani kuti vakakombanzitwa, asi vanhu ava zvaoneka pachena nevanga vaine umbowo kuti havana kunge vabhadharwa sekutaura kwazvanga zvichiita. Zvabuda pachena kuti veruzhinji vagari vekuchisumbanje vanga vagara vaichirima minda yekotoni vachibudirira, auya kambani upenyu hwavo hwadzikira zvakanyanyisa zvekuti vekariamendi vakwanisa kuzvitambira. Asi changa chichibuda ndechekuti vagari vanga vasiri kuti havasi kuda grifiro kwandi vari kuti grifiro ngaiende.
Saka ivo vepariamendi vatichi?
Vati ivo chavanga vangofambira nhasi kuteerera sezvo nyaya iyi kupariamendi yanga ichizikana yotaurwa vanhu vanenge vasina umbo hwakakwana. Saka vataura pachena kuti aiwa sekutaura kwamaita zvachibudirawo pachena, vataurawo vanakurukura navo nekuti aiwa pamatora kupariamendi paya ini vetikasinomboii development muchitikumbira kuuya kuvanhu manyatsotibatsira vandipawo kutenda ini neorganization yeplatform for youth ndini nakatibatsira kuti azokwanisa kuona zvechokwadi zviri kufunga kuvagari vekuchisumbanje.
Vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development trust vaclaris madhuku vari parunare kuchisumbanje.
Bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa rinoti riri kuita ongororo yekuti muchetura wecyanide wakashandiswa here zvakare kuZambezi National Park kuuraya nzou. Gore rapera nzou dzinodarika mazana matatu dzinonzi dzakaurayiwawo nemuchetura uyu muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weNational Parks muzvare Caroline Washaya Moyo.
Musi wa6 iyo mudzino kwa muka kwa sanjo zinokona kita hizo so Mozambique National Park wakaenda kwa kumi za kuziwa njimbo ite ilipezo ya Victoria Falls inawa njimbo iliku Victoria Falls uengorore ya kaitwa uengorore ya kaitwa ne nyanji inoona yeje muka wano njimbo ya Dr. Fogu wakenda kwa mwese jenewe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority paka ungoro wa kuti tangua hiyo ina mchepi wa kongo ya chandi kwa ndio finite leo environmental management agency jekare lato ngalari kwa aki kame matest akiriki nituwa aya akaundu wa kwa harare kuti ungoro wa kuti wame kwa kuti ichekari yere kuti mchepi wa kwa chandi kwa finite azi jine kwa kwa mtuwa jaka kwa kundete mbeo njizi kwa jine kwa nga mbeo njizi pani kiri beza jine kwa mwakaka na jichinde jaka mbeo jine shiri jaka kwa jaka kwa ile chepeja ayo kwa juu yao njiwa ya kwa mtuwa ilipo ya kasa kwa jipuka njizi ya kasa ya kwa nga mtira ne mbeo njizi kwa juri ina mbeo jaka kwa kutijine kama testi kwa harari kutijine kwa ungoro wa uchoka diure kutijine kwa kashandiso
asi zvii zvirikuitwa wo nebazi renyu kuedza kudzivirira iyo nyaya yekuti nzou dzinenge dzichiisirwa muchetura
nini takasukure vachinzwa nyaya iyi varabva kushishikana chose vari kuti ivo hurumende haisizomira kutsvaga miviri
mutauri wenational parks muzvare Caroline washaya moyo vari parunare muHarare
munhau dzedu dzemitambo Makwikwi World Cup 2014 ari kutambirwa kuBrazil ari kusvika kwamvura yacheka makumbo nesvondo apo Germany neArgentina zvichatamba mufinal. Asi nemugovera Brazil ichatamba neNetherlands pamutambo wekuona kuti ndechipi chikwata chichatora chinhano chechitatu nechechina. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavlas Muhlanganya wewe Studio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe.
Takataridzwa kuti unge uri mutambo wakanakidza mateam 2 ese ivava vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti ange achienda kufinal Fan Cup Brazil sehost country kuzotiwo Netherlands senyika yaramba ichitamba bhora rinonakidza asi zvakonfirma kuti iyo Netherlands inogona kutamba mushe asi kuti ichinyatsopedzisa ipapo pa World Cup zvinoti netsei asi sekuona kwangu tinoona unge ine brighter chance yokuti inge ichiwina kuma playoffs aya asi Brazil inoda kuti gadzirise 7-1 defeat yakaitika inoda kuti ruzhinji rwebrazil runge ruchiziva kuti team yavo ichiripo ende kuti vange vachikwanisa kuti vaite izvozvo vanofanira kuti vange vachiwina nemutambo iwo asi sekuona wangu ndinoona kunge Netherlands inogona kunge ichiwina mutambo wacho iwo.
Tombotarisa mutambo mukuru wemafinals apo tichaona Germany ichikweshana neArgentina nesvondo. Veruzhinji vakatarisira kuti chii chichabuda pamutambo uyu?
Mutambo wakatiomei. Zvozva kuti vanhu vazhinji vakatarisira kuti Argentina inana Lionel Messi iye agarisa isingatore mukombe weWorld Cup. Uyezve kune vamwe vanhu vanoti Messi anofanira kunge achitora World Cup kuzi ndo cup yoga yaatadza kutanga achiliftwa as a player. Iyezve vamwe vanenge vakatarisira kuti vange vachimesha saDiego Maradona uyo atinoziva kuti akaita zvinoshamisa especially muna 1986. Saka Messi anoda kuti vange vachiwina seArgentina. Asi Argentina haina kunyatsoti tikati yakatamba mutambo unonakidzwa sereke World Cup here. Asukatarisa Germany ndo tikati team iri balance tukatarisa defense yavo iri strong kuzoti midfield yavo iri mobile iyezve vaigovisa kumutournament iyo yeWorld Cup.
Muongorori wenhau dzemitambo muzi wedu Adebe achitaura parunaro ulawayo naMavlas Muhlanganya wewe Studio 7.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemutambo wenhabvu we 2014 World Cup uri kutambirwa kuBrazil.
Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zambia yekumbira Britain kuti ibvise zvirango zvainoti yakatemera Zimbabwe. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka indini Jonga Kandemire.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Kande.